Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nhasi muvhuro 4 kukadzi 2019. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoratidzira pachipatara cheGrootskerk chiri muCape Town apo panofungidzirwa kuti ndipo pari kurapwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Gurukota rezvedzidzo yepasi vaPoma Vima vanoita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vemasangano evarairidzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa kwakarongwa nevarairidzi kutanga mangwana. Nhengo dzebato rezanuPF kumakonde kumashonaland west dzinonzi dzakasangana nezuro dzikaita chisungwa kuti dzichatorera matano makukutu varairidzi vachapinda mukuratidzira kana mukuramwa mabasa kutanga mangwana. Mutevedzeri wameya wechitungwiza vaJabulani Mutunzi avo vakasungwa nezuro manheru votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika musi wa14 ndira gore rino. Nhasi tiri kutarisa makakatanwa ari pautungamiri hwavaEmerson Munangagwa uye kuti izvi zviri kukanganisa zvakadii mafambiro ezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Chikwata cheFC Platinum chotarisana nekubuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League zvichitevera kurohwa kwachakaitwa 1-0 neHoraya AC yekuGuinea chiri pamusha nemugovera. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nezvechirwere chegomarara takanangana nezuva rekucherechedza gomarara reWorld Cancer Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.